Pambuwa yu mtengu ya zini ilikuramba ichikwira uye mari munyika ilikuramba ichishaya simba ichenza nukwane dolari kwa Amerika. Mapoka ya uru mende pangwene makanzuru munyika wave kuziwisa veru jinji kutuwewe kutara mitengo kana mitero ya wano badari sawachishandisa mtengu ya dolari kwa Amerika pamsiko ya mabanga wezi wa iloro. Ezi tunonzi siru kuomesera veru jinji sezumi uro yavo isiru kushanduka ukozi jinji za wano tenga zichitaru wa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLadzwe Nzembe, avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhorari kuAmerica uri pamutemo, sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haisi kufambidzana neexchange rate yeofficial, kusiya kwemabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chete dzinofambidzana nemutengo iwoyo. Kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende, tinoziva kuti vazhinji vemabhizinisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemaUSA kana kuti maAmerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparallel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parallel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvinhu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kubvuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisirizvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanata mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper vachitambara vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009 apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
In terms of Mazim dollar prices tavana zvichikwira zvakanyanya, tiri muno yatingati pachirungu chronic inflation, zvovati zvirikwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndeyekuti tinopedzera tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009 patakazoita dollarization paya paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhorari kuAmerica munyika.
Venyika yedu ndazvida kutiwo kana vativo kondrora foreign currency ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepfetu vamutengesa neforeign currency, vedhizi vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndozvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndozvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhana vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa. Izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhachi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.